mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 17 mbudzi 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inokurudzirwa kuti igare pasi nevashandi nevashandirwi kuti igadzirise mamiriro ezvinhu kuti isatemerwa zvimwe zvirango neAmerica. Masangano mazhinji anomirira varayiridzi anoti haasi kutambira mari yakawedzerwa nayo mihoro yevashandi vehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vachiri mazana maviri ane makumi mashanu nevanomwe 257, asi nezuro vanhu makumi matanhatu nevasere 68 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matanhatu nevatanhatu 66 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana masere ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 8,897. Vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine zana rine gumi nevatanhatu 8,116. Mukuru wesangano CEO Africa Round Table avo vanotungamira zvakanyanya nyaya dzokudzidzana neAmerica vaOswald Mina vanoti zvakakosha kuti hurumende yeZimbabwe igare pasi nevashandi nevashandirwi kuti igadzirise mamiriro ezvinhu opa kuti Zimbabwe ide kutemerwa zvimwe zvirango neAmerica. America inoti Zimbabwe neEritrea dzinogona kubviswa paurongwa hwayo hwekusimudzira upfumi hwenyika dzichiri kubudirira nenyaya yekutyora kodzero dzevashandi. Nyika mbiri idzi dzatotanga kuferefetwa pasi pechirongwa chekudzidzana cheUS Generalized System of Preferences Program kana kuti GSP. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mukukorokotedza vachangosarudzwa kutungamira nyika yeAmerica vaJoe Biden vakati vane tarisiro yekuti nyika mbiri idzi dzichadzidzana zvakanaka. Mukuzeya nyaya iyi tabata vabina.
Nyaya yeGSP program, General System of Preference, iri kuitwa neAmerica inyaya yekuti izvo hurumende yeAmerica yakapinda muchibvumirano nehurumende yeZimbabwe kuti zvigadzirwa nezvitengeswa zveZimbabwe zvinogona kupinda kunotengeswa kunyika yeAmerica vasingazvipe atinoti maduties nemataxes pachirungu.
Izvi zvinoitirwei takatarisa nyaya dzekudyidzana?
Izvi zvakaitirwa kuti Zimbabwe ikwanisewo kutengesa zvinhu zvayo. Saka bandiko reUSTR, United States Trade Representative, ndori nogara rakaita chisungo nguva nenguva chekutarisa kuti nyika dzakaita seZimbabwe dzapuwa mukana wakaita saiwoyo dziri kuteedzera here zvikwaniso nezvinodikwa kuti dzirambe dziri paGeneral System of Preference. Zimbabwe yapindwa padaniko izvozvi rekuti rionekwe kuti izvo riri kuteedzera here zvinodiwa munyika yeAmerica munyaya dzekutengesera America dzisingapiwe izvo zvatiri kuti maduties and taxes. Andi
kodzero idzi dziri kutyorwa sei sematauriro azviri kuitwa?
Kodzero idzodzi dzinenge dziri kunzi dziri kutyorwa mukurambidza vashandi, kusangana vachiita misangano yavo, kuita zvese zvine kodzero dzose dzinodiwa kuti vanhu vanga vachiita, dzimweni dzenguva nekuratidzira nezvakadaro nezvakadaro. Saka ndo zviripo kwenguva inoyi.
Zvino dambudziko iringagadziriswa sei semaonere?
Kodzero blessing adzisi dzevashandi chete. Hurumende dzinogadzira upfumi hunosimuka. Ihurumende dzinogadzira upfumi hwakanangana maringe neconstitution yenyu yeZimbabwe. Kune vane kodzero dzekunge vachishanda zvakasununguka sevashandi, ngavapiwe kodzero dzavo. Kodzero dzavo dzinobuda mumapato akasiyana. Kodzero dzekupuwa mari yakaringana zvinoenderana nebasa ravanoshanda. Kodzero yekuti vanogara vachiona kuti vanosangana vachitaurirana mashandiro akanaka uyezve nenzvimbo dzavanoshandira. Kodzero dzekuti vanokwanisa kunge vachiindawo kunozvibatsira muzvikoro, vachikwanisa kuzvisimudzira. Kodzero dzekuda kuziya zvakare kuti izvo kwavanenge vachishanda ikoko zvinobudako zvinenge zvine pundutso here yekuti varamba vachidini vachipa kushanda kwavo.
Zvingaitwe sei chaizvo kana paine makakatanwa atiri kuona?
Tinotarisira inini kuti hurumende kana ichida kuti zvinhu zvayo zvinyatsofamba, ngavakwanise kupa mukana kukutaurirana kwatinoti social dialogue, kwekuti iyo hurumende inofanira kuvimbika mukutaurirana ikoko. Zvavanenge vataurirana vakasunga choita chinhu chimwe chete. Ende social dialogue yakanakira pakuti haisi yevashandi vega, inounzawo vashandirwi, inounza hurumende. Saka zvikange zvadaro kuenda mberi kwedu kunenge kwakadini, kunenge kwakasununguka. Chekupedzisira, iko kwatinotengesera zvinhu kwakaita sekunana America, vanhu vanoda kutenga zvinhu zvinogadzirwa munzvimbo dzinoziya kuti kodzero dzevashandi dzinenge dzichidini, dzichiremekedzwa. Saka tinotarisirawo kuti izvozvo zvinenge zvichida kuti kodzero dzavo dzinge dzakanaka, ngazvinyatsotarisiswawo kuitira kuti kwatinotengeserawo kuti tikwanise kutengesa zvinhu zvakawanda uye zvakanaka.
Mukuru wesanganiro CEO Africa Roundtable vaOsiobina vange vari parunare muHarare. Masangano manomwe anomirira varairidzi anoti haasi kutambira mari yakawedzerwa nayo mihoro yevashandi vehurumende nezuro, achiti mari iyi iri pasi zvakanyanya pamari yaitambirwa nevashandi muna gumi guru 2018 yaisvika madhora mazana mashanu nemakumi maviri emadhora ekuAmerica. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, rinova rimwe remasangano manomwe aya, Dr. Takafira Joe, vanoti nezuro mubatanidzo wavo wakadonyora tsamba kugurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima vachida kuti vasangane navo nekukasika. Tsamba iyi yakasvitswawo kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemamwe mapazi ehurumende ane chekuita nevashandi vehurumende. Vamwe vashandi vari pasi pesangano reApex Council nezuro vakatambira zvikamu makumi mana nechimwe kubva muzana zvemari dzakawedzerwa vashandi nehurumende. Sachigaro veZimbabwe Teachers Association ZIMTA vaRichard Gundani vakaudza Studio 7 kuti tizovabata nhasi mushure mekunge vambozeya zvakapiwa nehurumende kumusangano wanezuro uyu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr Joe pamusoro penyaya iyi.
Dambudziko guru riripo rehurumende nderokuti haibudi pajekerere. Negotiations dzinoda trust from both sides, chibudirana pachena. Kwete zvokuti nhasi tawedzera 10%, nhasi tawedzera 30%, 72%. Isu takamira kuti tione chibvumirana ichocho. Asi zvatiri kungotaura ndezvokuti mari idzi hadzisvike pamari dzataira $500 and $550. Chikurukuru ndechekuti hasi hadzitanga mari yokuwedzerwa, tiri kuda kungodzorera pataatiri pagore ra2018. Tozoti kana tadzokera pataatiri ndo patingazotaura zvezvimwe zvemaallowances angaenda kuvashandi vehurumende. Zvikuru sei chatinoziva ndechekuti mari iyoyo yawedzerwa inenge yawedzerwa nekune vamwe vasiri varayiri. Zvoramba zvichitiriedza yatinodisparisi dzitimu mari dzinotambirwa navarayiri nedzimwe dzinotambirwa navashandi vehurumende. saka zvikuru kuru zvatinoda tarisa mari dzavara iri tichitarisa nedzimwe mari dzenge dzakatowa muvashandi vehurumende kakuti hurumende inenge yapa vashandi vese toramba tikireta gepe dzitiri varayiridzi navamwe vashandi saka isusu hatigutsikani kusvika tadzokera pamari aitambirwa navarayiridzi gore ra2018 dzinoita 520 to 550 US dollars.
Saka muchasvitsa mashoko enyu aya kuhurumende here ekuti hamusi kutambira zvaitika izvi uye matanho apa hamuchatora
hongu pari zvino tatonyora tsamba nhasi uno anyora tsamba kugurukota vamazima anyora zvekare imwe tsamba kuline ministry nepapurezidenti tichikumbira tisinga tisangane tionesane nokuti kune mamwe maallowances akagumbira avarayiri asati aona kuti aimplementewe nokuti zvatiri kutaura kudaicho varayiridzi zvikurukuru havakwani kuti vaendese vana vavo kuzvikoro nokuti mari dzomuzvikoro mumaboarding school dzakakwira asi tine zvimwe zvitsungo zvatakambotaurirana kuti vana vavarayiri vokwanisawo kuexemptwa from paying mafees nezvimwe zvakawanda asi tikada kusunganidza avo vasiri kueducation hatina kwatinoende tinoramba tichingopreta madisparities teaindastry carbon education ministry.
Tsamba yamuri kutaura iyi Dr Joe manyora sePTUZ here kana kuti manyora semubatanidzwa wemasangano evarayiridzi?
Manyora semubatanidzwa wemasangano wavarayiridzi hati panonge taita musangano kumahofisi zepituz avo vanga vati vanobva kwavapresidenti office asi vazotaura kuti since kune negotiation tinozopa focus vakati vachazouya havo after today asi isu semasangano emaunions atagara tasangana tazotora mukana woyo kuti tinyore tsamba sezvo tatagara tatoungana papituz office.
Iyo tsamba yamuri kuti manyora iyi Dr Joe haisi yazosiyiwa here nezviitiko pazouyawo 41% apa?
Hapana zviko 41% ka haisati yadresa maallowances education ndataura kuti mukana uripo education navamwe vashandi vehurumende ndewokuti vamwe vanowana maallowances isu education hatina maallowances aripo akati ukatasa allowance iriko yahod iti $10 $10 hod unodinayo tinoda mamwe maresponsible allowances ana hed vana deputy hed vana class teacher vana influence vana blocked class allowance zvese izvo zvichitarisanawo needucation sector saka zvine 41% izvo tinodavira kuti hazvinei nekumaeducation sector certificate allowance.
Saka tingangoti imi maramba kutambira 41% kai?
Aizvo taramba kutambira bhozi iyi 41% yavashandi vehurumende vese tinenge tichingoramba tichiita madisparity.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vari parunare kumasvingo na Jonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiri kuramba kushanda navaJoe Biden mukutambidzana utongi. Vanhu vazhinji vari kushora vaTrump vachiti zvavari kuita zvinoisa nyika munjodzi nekuti vaJoe Biden avo vanonzi vakakunda vaTrump musarudzo vachatora utungamiri hwenyika vasina ruzivo rwezvinhu zvizhinji zviri kuitwa navaTrump. Nezuro vaTrump vakamisa nyaya dzavakange vamhangara mumatunhu eGeorgia, Michigan, Pennsylvania neWisconsin pamusoro pezvakabuda musarudzo mushure mekushaya umbowo hwekuti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka mumatunhu aya. Nezuro kwekare vaBiden vakataura nevatori venhau vachiti kuramba kushanda navo kuri kuitwa navaTrump hakuvatadzisi kuita basa ravo asi vachiti deno vaTrump vaidza kushanda navo munyaya yezvekurwisa coronavirus nekuti vanhu vari kufa zvakanyanya. VaBiden vakataurawo pamusoro pemamiriro akaita zveupfumi munyika vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi pamusoro pecoronavirus. VaBiden vakakurudzira paramende yeAmerica kuti ikurumidze kubvumirana pamusoro pemari dzekupa matunhu, mabhizimisi nevanhu kuti vabatsirikane sezvo coronavirus yave kuuraya vanhu vakawandisa izvo zvokonzera kuvharwa kwemabhizimisi mazhinji. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Ruoneko rinoti vakuru vezvemabhizimisi mumatebeleland vavimbisa kubatsira nekushanda nekanzuro yeguta rebulawayo mukuedza kupedza dambudziko remvura riri muguta iri. Zimlife.com inoti bato reMDC Alliance rinoti ongororo yarakaita haina kuwana umboo hunoratidza kuti umwe wevakuru vavo amai Tendai Masocha vanoshanda nevasori veCIO. Amai Masocha avo vari sachigaro vebazi remadzimai mudunhu rebulawayo vakambofungirwa kuti vakabatsira vasori mukubvuta Tawanda muchehiwa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiwa Shamarario Studio 7 unitwa Obdigedia John. Tinoti vamunanga kwada waito mwoyo wevanhu paana pavo kana iwo vachiziva kuti havachisina mwana anoenda kuchikoro. Kune vazhinji chaizvo muzimbabwe vane vana vachiri kuenda kuchikoro, saka zvava kuratidza izvo kusada kuwedzera maticha mari. Havachisina hanya nechikoro because ivo havachisina kana mwana ari kuenda kuchikoro. Saka utungamiri hwakadaro utungamiri hwakashata. Tavaro vamwe vaitawo zvinhu zvinoita kuti vana vaende kuchikoro.
Ya mamuka sei vashamarari Studio 7 nevateereri wacho. Ini ndine chimwe chinhu chinondinetsa pamusoro pemurume unonziva Munangagwa. Anotaura nyaya yekuendesa kumauto nekubetsera. Anoda kubetsera nechiiyo nyika ichitambudzika zvakadaro. Ari kushaiwa mari yekubhadhara manesi, maticha, bhati izvo zvaakuda kunoridza futi kuMozambique. Mari yacho inobva kupi iyoyo? Navo vanoendeswa kunoridza futi vachowo futi vakapusa stereo. Kunourayiswa mahara. Vanti maAK-47 ekudhara akasiyiwa naSmith ndiwo ari kuda kunoridza kuMozambique iko. Nokuti iye haaendika paofunani unosara ari kumuZimbabwe. Ada unourayisa vana vevanhu. Zvinhu zvakashata sitereki zvaanoita murume uyu.
Mangwanani avo vashamarari neavo vanoteererawo studio nanajonga pandimiri. Ari kutaura panapa ndi Brian Ntsimiti ari pano paJohannesburg achibva paGogwe apo paGogwe netara. Haisada kungobvunzawo kuti zvino kana muchireva kuti uyu amunoti uyu wekufa zuro zuro uyu ginimbi uyu, muchireva kuti mari yose yanga anayo makandipawo chenji yakasara zvanga zvakamirawo sei ipapo guys, because mari dzacho dzinorema. Dzinorema dzinorema. Chero Munangagwa akataura kati 56 million pane munhu asati amboshanda kana kumboni. Zvakanyanya izvi.
Makadiko paStudio 7 zita ndinoitwa Shepherd Marumana. Ndiri muno muSouth Africa kumba ndichibva kuChipinge patsuro apo. Ndanga ndichida kunyatsonzwisisa pana vana mazvikokota vezveutano kuti inonzi COVID-19 vanotarisire kuti ichapera here, kupera zvekubati pasi rese hapachina chinonzi COVID-19 kana kuti ichangokwira ichidzika, ichingokwira ichidzikira sezvairi kuita mazuva ano. Kwozouya kune vamwe vanhu vari kutaura pamusoro peCOVID-19 vachiti izvo veutano vari kunyepa kuti kune COVID-19, vechinyepa kuti zvinezvi COVID-19 yakwira, zvinezvi yadzikira, zvichienderana nekuti vanenge vachida kukoka madhona anouya achipa rubatsiro munyika nedzimwe dzinyika dzinotumira mari yekubatsiridza vanhu vari kurwara nechirwere cheCOVID-19. Ndaikumbirawo mundipindurawo ipapo. Zita ndinoitwa Shepherd Marumana, ndiri muno muSouth Africa ndichibva kwatsuro vachipinga apo.
Kwazai paStudio 7. Ini ndinodawo kutaura pamusoro pegovernment yeZimbabwe panhau yedzidzo. Gavhumendi yeZimbabwe ngaionekwo ichikoshesa dzidzo wedu wedu. Ngavabhadharewo maticha mari dzinotenga, vapewo maticha mari inotenga, kwete kutaura tanzi takuwedzera age mari yenyu yausvika pa18,000 bhondi. Chii chinonzi 18,000 bhondi? Iwo ari kuhoresana mabhondi kuparamendi ikokoko. Hurumende yeZimbabwe hamuna hanya nevanhu mabuda pachena. Mugaba wamakabvisa pachigara angarinani aitombokoshesa dzidzo. Ine hapana chamunokoshesa, hapana kwamakanakira, hapana chamunobatsira. Chamunogona kupa papa basa renyu nderekusunga vanhu, muchisunga vana hope wechimono, muchiita sei, muchishungurudza vana wiwa sikala, ndo zvamunogona chete. Otherwise kutonga nyika chaiko makundikana. kutadza kubhadhara maticha chaiko kuti adzidzise wana. Saka muri kuti wana wachazowei? Wana wamuri kuuraya upenyu hwamudoti wazvodi. Jenaresheni yamuri kuuraya mudoti izvodi. Haa, musadaro, hapana kana chamunobatsira.
Pastudio, munofara here? Ndinokwanisa vana mugoma tanonoka, vana Jonga Kandimire, vana Plastidis Jeremiah. Ndechiti munoite basa guru rekutipe nhau dzechokwadi. Musina kana divi, musina kana kwamwakarerekera, musina kana murukuona. So tinokubongai ngerudo, ngenyasha zvamunoita kuitire mhuri yeZimbabwe izwe. Dai Mwari kuropafadzai pabasa renyu, akupei makore mazhinji, akupei migo yenyu yakafanira. Nekuti basa ramuri kuita riri kukadzisa akawanda, muri kuona. So kusarerekesa idhuko kuti tinotokubonga varume, hama dzangu, muri kushanda basa guru. Asi chimwe chinhu chatinonetseka nacho mukati menyika yeZimbabwe, munyika yeZimbabwe muno uri hunoshamisa, hunosemesa. Munyika yeZimbabwe muri kubiwe mare, muri kulutwa. Nevati vanoti havadi uori, vari kunyepe kumirizika pamberi peuori. Ndiyo vanhu vacho vari kuite uori. Ndikade kumbotarisa inini, dai tichiti itai dzamara, anditi wakanyangarika vanhu vari kutsvaga kunaitai vachiita sei, vari kuita sei. Hatisati tatoziva zvekutoudzima vanhu vachiti itai uripi. Ko oraiti, izvozvi tine uyu. Uyu wakapambuka tawanda muchewa. Motikari yakamupamba ngeimpala renda. Bati zvakazikana nanhasi zvakanyarara. Uori huri kurwisa ngehurumende yeZimbabwe ngehupi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani inogadzira mishonga Moderna iri mudunhu reMassachusetts muAmerica yazivisa kuti mushonga wayo wokudzivirira coronavirus kana kuti vaccine unoshanda zvakanaka pavanhu vanoita zvikamu makumi mapfumbamwe nemana ane chidimbu kubva muzana 94.5%. Mushonga weModerna uri kuuya masvondo mashomanana mushure meimwe zvekambani muAmerica yePfizer yazivisawo kuti mushonga wayo uri kuratidza kushanda zvakanaka muvanhu. Chiremba vakuru muzvirwere zvinotapuriranwa Dr. Anthony Fauci varumbidza mushonga weModerna vachiti zvinopatarisiro hombe kwatiri tose. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti tichiverenga neumwe mushonga wekuRussia pave nemishonga mitatu inopatarisiro. Asi Dr. Guni vanoti pachine mwedzi mizhinji kusvika mishonga iyi yave kuwanikwa neruzhinji rwevanhu.
Kambani yeModerna yaburitsa mazwi anonakidza atingati early data information. Nhomba yayo kana kuti mushonga wavo MNR-1273 kuya kuti magadzirwa akaita mushonga uyu vanotora chidimbu cheRNA kana kuti che coronavirus pachayo vochi baya mumunhu. Kana achabaya mumunhu chinobva chachenjedza muviri kuti ugadzire masoja ekurwisana necoronavirus. Asi inenge isiri coronavirus yakakwana, but masoja anogadzirwa nomuviri anenge achitogadzirira kurwisana necoronavirus. Ndo zvazvinongorera kana tichiti messenger vaccine. Saka iyo hii vaccine ye Moderna le Pfizer dzakafanana dzese ma messenger vaccines.
Saka kana takatarisa zvamuri kutaura izvi Dr. Guni, vanhu vangatarisire chii pamushonga uyu uyezve zvingava zvarini?
Tingati zvide paviri. Chekutanga ndechekuti tisati taenda kuvanhu chekerere, ngatitarisei kuna ana mazvikokota chekutanga. Isu ana mazvikokota vanoongorora kuparadzwa kwezvirwere nemishonga inogadzirwa iyi. Tiri kuona kuti zvechokwadi kuti nhomba iri kugadzirwa nePfizer neModerna pamwe chete neSputnik yokuRussia dzese dzinoti patariro yokuti dzinogona kusevenza. Asi ngatisakanganwa kuti vanhu vari kupiwa nhomba idzi pari zvino vanhu vari kuongororwa Murumeyatinga controlled environment. Tinotozoona kunyatso kushanda kuri kuti tapedza vapedza ongorori kuitwa iyo ye clinical study phase 3 kuri kuti vese vapedza vapiwa mvumo yekugadzira nhumba dzawe dzaku distributwa kuti zvinyatso kuona kuti zvinoshanda zveshuwa here dzinenge dzatopiwa vanhu vakawanda vachiteverwa yatinoti long term follow up tichizoona tikatarisa kuti mishonga iyi inogona kuwanikwa zvarini pari zvino semuenzaniso Moderna yakatanga kutogadzira mishonga inogona kusvika kana 20 million pakupera kwegore rino tichienda mukutanga kwegore rinouya inogona kunge yapo muno muAmerica ichipiwa vanhu tikatarisawo vanoti vanotarisa kuti kupera kwegore rinouya ra2021 vanenge vagwadzira mavirus kana kuti zvibhodhoro zvemishonga zvinosvika kuhalf a billion kana kutosvika kuda kusvika kubhiriyoni vemoderna vepfizer zvimwe chete izvizvo asi ndoda kuti vanhu vaziva zvakare kuti mishonga iyi inochengeterwa munotonhora haisi mishonga yekuti unogona kufamba wakaisa muhomwe kana tinogona kuiswa mufamasy kana mudoctors offices so mienzaniso mushonga wepfizer unoda kuchengetwa munotonhora zvakanyanyisisa chaizvo zvinotonhora kusvika -75°C dzimwe nyika hadzitomborina kana firiji imwe chete inokwanisa kutonhora zvakasvika pane izvozvo imo muno muamerica matiri mafamasies nemadoctors offices hakuna ane mafiriji akadaro mafiriji wa anowanika kumakambani anogadzira mishonga inotonhora kana zvimwe zvinhu zvinotonhora zvakapfurikidza mwero kudaro asi tikaona wemoderna wakanaka nokuti unoda kuchengetedzwa pasinganyanye kutonhora unochengetwa yatingati -20°C kana kuti -4°F uye unogona kuiswa mufiriji chaiyo chaiyo mufiriji dzedu dzemudzimba idzi saka uyo wakareruka kuchengeta zvinoreva kuti kana ukanyatso kushanda zvakanaka sezvatiri kutarisira unogona kuparadzirwa mune nharaunda dzakawanda unogona kushandiswa muma hofisi yemachiremba atingati masejarisiko kana takatarisa kumusha uko
Dr. Guni kana takatarisa vanhu veruzhinji vangatarisira kutanga kuwana mushonga uyu kana kuti kurapiwa nemushonga uyu zvarini
tinotarisira kuti kuda kuri kuti mishonga yanzi yapasa yapiwa mvumo mukupera kwegore rino tinotarisira kuda mwedzi inosvika kana maybe half tinotara kuti kunana 6 months kuzvichienda mberi ndokungazotanga vamwe vanhu vakawanda kuti vatange kuwana mishonga iyi uye ndoda kuti vanhu vasanyanya kurova bembera nokuti vaccine hazvirevi kuti kupedza chirwere vaccine kana kuti nhomba inongokubatsira kuti kana ukazobatira chirwere ichi ukwanise kuchirwisa kana takatarisana necovid-19 saka vanhu ngavasafarisa zvavo vachiti haakawanikwa mavaccine saka taakuita mutambara kedu aiwa kwete kutoreba takasunga dzibate tichitevedzera zvidzidzo zvanga zvagara zviripo izvozvizvi
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muwashington dc nestudio 7
Kwazwai, vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, nhasi manheru na8pm. Muchirongwa tiri kuzeya nyaya yekupararira kwoita chirwere cheCovid-19 zvekare munyika, kunyanya mumadhorobha anosanganisira Harare pamwe neBulawayo. Tichange tichizeya zvekare nyaya yesarudzo dzemuAmerica, tichikurukura nezvizvarwa zveZimbabwe zvinozeya nyaya dzematongerwo enyika zvichi gara muno muAmerica. Muri Zimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inokurudzirwa kuti igare pasi nevashandi nevashandirwi kuti igadzirise mamiriro ezvinhu kuti isatemerwa zvimwe zvirango neAmerica. Masangano mazhinji anomirira varayiridzi anoti haasi kutambira mari yakawedzerwa nayo mihoro yevashandi vehurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.